ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na udzedudza nasi chitatu gunyana 21 2017. Dare Rose anyaya ye MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai yekupikisa chirongwa chebiometric voter registration ichiti zvino hazvisi kuitwa pamutemo. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti ZEC inokwanisa kunge yanyoresa vanhu mamirioni manomwe kunyangwe hazvo masangano akazvimirira nemapato anopikisa ari kuti nemamiriro akaita zvinhu ZEC ichakundikana kuita basa rayo nemazvo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rotaura pamusoro pekomiti yakagadzwa nezuro kuti ifanoona nezvevakarwa hondo izvo zvinopikisa mutongo wedare wakati sangano rinotungamirwa navaChris Mutsvangwa ndiro chete rinofanirwa kucherechedzwa. Vagari veKwaZimuto nekwaChivi votsika madziro vachiti havasi kuzobva munzvimbo dzavagere dzavari kunzi nehurumende vabve kuitira kuti pagadzirwe mugwagwa mukuru wemasvingo Harare. Hurumende inounza mabond coins emasendi makumi mashanu anosvika mamirioni matatu akadhindirwa kuSouth Africa. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemasangano emadzimai mukukurudzira vanhukadzi kuti vanyorese kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.